ndakazvinzwa kuti tikuenda kuworkshop then ikoko ndokwati kunosainiswa macontract forms nekubva tapuwa maproject individual project nemamwe atinenge takuzoenda nawo kumawards atinenge tichitungamira then project yaunenge wapuwa iwe kana ndiyandee ndapuwa inenge iri yechikwereti uchibatirwa mari for 5 years ndo munzwiro wandakazviita maid tokubva tachinjirwa topuwa mamwe maid kana wangaone chigaro kumusangano zvakubva zvatopera hapana anenge achine chigaro kumusangano.